Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi weshondo mbudzi 21 2021 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ine ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC nchiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe yopinda muzuva retatu pasina munhu afa nechirwere cheCOVID-19.
Ngaticherechedzei titarise rwendo runenge rwakafamba utungamiriri hwedu kusvika panoperera mweya yavo kuti varume ava vari kubvepa uye nyika yapapa.
Mutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa wodzoka kubva kuBotswana vachitarisirwa kuradzika gamba renyika vaSimon Kaya Moyo kuNational Heroes Acre mangwana.
Nyaya yekuregister yagara ine kusungana mukati vechidiki muno muBulawayo varipo vakatombosungwa ruiri rutatu tinosanganisira Kelvin, Organizing Secretary weYouth yemuno muBulawayo MDC Alliance.
MDC Alliance Wochema-chema kuti mapurisa ari kuvakanganisa kuti vanyorese vatsigiri vavo kuvhota. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti hapana munhu akafa nechirwere cheCOVID-19 zvichireva kuti vafa nechirwere ichi vachiri zviuru zvina nemazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nemapfumbamwe kana kuti 4699 mumazuva matatu adarika hapana munhu afa nechirwere ichi vanhu makumi maviri nevatatu vakabatwa nechirwere ichi nezuro uye pavanhu ava pane vana vechikoro vasere kubva kumasvingo vaviri kubva kuBulawayo izvasiya vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga kupararira vave zana rezviuru nemakumi matatu nezvitatu zvine mazana matanhatu nemakumi matatu nemasere kana kuti 133,638 vanhu vabayiwa nhomba yeCOVID-19 kekutanga vave mamiriyoni matatu nezviuru mazana matanhatu nemakumi mashanu nemazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu nematanhatu kana kuti 3,658,966 vanhu vabayiwa nhomba kaviri sezvinokurudzirwa vave mamiriyoni maviri nezviuru mazana manomwe nemakumi mana nemana zvine zana nemakumi mapfumbamwe nemaviri kana kuti 2,744,192 Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuti inyatsoshanda zvakanaka Mutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa vanoti hurumende yavo iri mubishi kuvaka malibrary nekuisa makombiyuta muzvikoro zvose zvoruzhinji kubva kumaprimary kusvika kumayunivhesiti senzira yekupa vana ramangwana rakajeka. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Vamunangagwa vakataura mashoko aya nezuro manheru pagungano rekucherechedza zuva revechidiki World Children's Day uye makore makumi manomwe nemashanu esangano reUnited Nations Children Fund kana kuti UNICEF kubva parakaumbwa muguta rekasane muBotswana. Vamunangagwa vakaudza gungano iri kuti hurumende yeZimbabwe izvairi kuita zvose zvainogona kutipe vechidiki mikana yekuti vagove neramangwana rakajeka.
Tinoona zvakakodzera zvikuru kuti zvinoshuwirwa nevechidiki zviiswe mumitemo yenyika uye zvionekwe zvichiitika. Pasi pehurumende itsva muZimbabwe tinoona zvakakodzera kuti zvikoro zveruzhinji zvive nemakombiyuta nemaraibhurari.
Zuva iri rakapembererwa muBotswana mushure mukunge mutungamiri weBotswana vaMkhwetsi Masisi avakadomwa neUNICEF semumwe vatungamiri vachabatsira kutsvagira rubatsiro vana bhiriyoni imwe chete nemamiriyoni zviuru mazana masere kana kuti 1.8 bhiriyoni pasi rose. Vakoka vamunangagwa vahakainde ichilema vekuzambia pamwe chete navahegenkop vekunamibhia. Vamasisi vakabatana nesangano reunicef vakakokawo vana makumi mana nevashanu kubva kunyika nhatu idzi kuti kuitwe muonera pamwe chuma chemuzukuru mukusvaga nzira dzingapa vechidiki vari kuchamhembe kuafrica ramangwana rakajeka. Vamunangagwa vatiwa hurumende yavo iri kupa vechidiki mikana yakasiyana-siyana ingavararamisa kana vapedza chikoro.
Takaisa mainnovation hubs muzvikoro zvose zvedzidzo yepamusoro kuitira kuti anenge akwanisa kuuya nepfungwa yekugadzira zvikwanisiro zvinodiwa muupenyu hwedu. Anopiwa mari kuti agadzire zvaanenge achida obva anovhura kambani nemari yaanopiwa kuburikidza nechirongwa chemainnovation hubs.
Asi mutungamiri werimwe sangano revadzidzisi reprogressive teachers union of Zimbabwe kana kuti PTUZ Dr. Takawafira Joe vaudza Studio 7 parunare kuti urongwa hurumende ushandise zvo zvikoro zvisina magetsi.
85% yemaprimary schools hainawo magetsi, 65% dzekumasecondary school hadzinawo magwenya okuti angalaitika. Saka tisati tataura zvemakombiyuta angazoita malibrary, tinofanira kutanga tatarisa zvekuti tine magwenya here ekuti abatidze makombiyuta.
Mukomana ari kuita form 5 paNyati High School ngoSlanti Nyati uyainga akatungamira chikwanda cheZimbabwe akaudza gungano iri kuti nyika ichine rwendo rurefu pakusimudzira vechidiki. Nyati uyo akatanga chirongwa chekugadzira mabiogas digesters kumusha kwake kuVictoria Falls akati kushanduka kwemabiriro ekunze kuri kutadzisa vana vazhinji kuti vaende kuchikoro. Gwaro rakaburitswa nesangano reUNICEF gore rakapera rakaratidza kuti kune vechidiki vanosvika mamiriyoni mana nezviuru makumi masere kana kuti 4.8 million vari muurombo unotyisa muZimbabwe, izvo zvinoita kuti vasava nemikana yekuti vabudirire. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa avo vadzoka munyika nhasi vari kutarisirwa mangwana kutungamira muurongwa hwekuradzikwa kwegamba renyika vaSimon Kayamoyo kumarinda eHeroes Acre. VaMoyo vaive mutauriri webato reZANU-PF uye vakambova gurukota rezvekuburitswa kwemashoko. Vakashaya nechirwere chegomarara nemusi wesvondo wadarika. VaMoyo vakanonoka kuradzikwa sezvo vaMnangagwa vakakumbira mhuri yavo kuti vavamirire vatange vadzoka kubva kuBotswana. Mutumbi wavaMoyo uri kuOne Commando Barracks muHarare uye uri kutarisirwa kubvako uchienda kunoradzikwa. Mhuri yavaMoyo nhasi yaendawo kumarinda eHeroes Acre kunoona pavacharadzikwa. Urongwa hwekuradzikwa kwavo huri kutarisirwa kutanga nenguva dza9:30 mangwanani. Mukuzeya nezverufu urwu, Tabata mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa Mugwadi avo vange vachishanda navaMoyo.
Tinoziva kuti vaSimon Kayamoyo yaiva mupambi murwi mukuru munyaya dzezvekurwira kworusununguko yenyika yeZimbabwe. Ruzhinji rungada kuuya kunzvimbo yeNational Heroes Acre kupa ruremekedzo rwokupedzisira. Tinozvitenda izvozvo ende tinoziva kuti ruzhinji rwuri kuda. Tinonzwa vechidiki vari kutifonera navakuru nevamwe vari kubva kumaruva vachibvunza kuti mutauriri wedu achavigwa rini. Tinoda kunge tiripo, asi isusu hatina zvatinokwanisa kutaura seDepartment of Information.
Nechikonzero chei?
Nekuda kwekuti zvizhinji zvinoziviswa kuvakuru. Sokuziva kwamuri kuita kuti munguva ino inguva yeCOVID-19, naizvozvo maactivities edu nemaprograms ose nemagungano ose anofanira kunge achitaridza achiratidza kutevedzera tsika nemitemo yakatarwa. Asi kune vechidiki vakateerera musi ucharadzikwa vaComrade SK Moyo nomusi wemuvhuro. Ngaticherechedzei titarise rwendo runenge rwakafamba utungamiriri hwedu kusvika panoperera mweya yavo, kuti varume ava vari kubvepi uye nyika iyi yaapapi, zvekare vari kuindepi, nyika iyi kuuya kwayakaita yakauya sei, sei varume ava vachiramba vakazvipira kushandira nyika yavo. Isu tichazvigonawo here sevechidiki kuzvipira kwakaita seuku, kuda nyika yedu kwakaita seuku, kwekuti tisvike pakuti hatifi takaneta kana kupera simba tichishandira nyika yedu sezviri kuita vakuru ava.
Asika vamwe vanoti pane zvakawanda zvisiri kufamba zvakanaka zvinozovaudza mwoyo.
Tinofanira kuti ticherechedze kuti hongu tingava hedu nezvitutsungo zvatinazvo, hongu tingava hedu netarisiro dzakakura kwazvo, asi ngatitendei patasvika nokuti haisi nhando kupasvika. Ibasa guru rinenge richiitwa navatungamiri. Ngatiteedzerei mutsoka dzavatungamiri tichiteedzera gwara romusangano, gwara rokuvaka nyika ravanofamba naro. Ngatidzidzei kubva pamuonde vachiri vapenyu.
Mukuru mubazi rezvekuburutswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa Mugwadi vari parunare muHarare. Zimbabwe Electoral Commission iri kutarisirwa kutanga musi wa6 zvita urongwa hwekupinda muvanhu ichivanyoresa kuti vavhote musarudzo dza2023. Bato guru rinopikisa reMDC Alliance rinoti riri kuda kutsvaga mavhoti mamiriyoni matanhatu zvikuru kumaruva, uko mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vari kutsvaga rutsigiro kubhinga. Vakafanobata chigaro chemutauriri webato rezanu PF vaMike Bima vakaudzawo Studio 7 kuti chinangwa chavo ndechekuti vatsigiri vavo mamiriyoni mashanu vanyorese kuvhota. Asi veMDC Alliance vari kupomera mapurisa mhosva yekuvhiringidza urongwa hwavo hwekunyoresa vanhu kuvhota. MDC Alliance inotiwo iri kurambidzwa kuita misangano yayo, uye vatsigiri vayo vatanhatu vasungwa kuEpworth muHarare nhasi vachiita musangano. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe sezvo vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo. VMDC Alliance vanotiwo havana chivimbo neZEC. Asi sachigaro weZEC amai Priscilla Chigumba vakaudzawo Studio 7 kuti pane vamwe vanongoda kusvibisa zita reZEC nepamwe painenge isina kana kukanganisa. Vanoti vakazvipira kuita sarudzo dzakachena. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutauriri weMDC Alliance kudunhu reBulawayo vaSweden Chirodza.
Nyaya yekurejista yagara ine kusungana mukati vechidiki muno muBulawayo varipo vakatombosungwa ruiri rutatu anosanganisira Kelvin, organizing secretary weyouth yemuno muBulawayo yeMDC Alliance. Asi taona kuti mapurisa zvikonzero zvavakapa pakuvasunga zvinenge zviri zvekunyepa. Tikaonawo futi kuti yaingove nyaya yekuedza kuvatadzisa kuti vaite basa revekenge vatumwa nebato kuti vaiti.
Asi zviri nyore here kuti vanhu vaende kunonyoresa kumahofisi eZEC?
ZEC kwairi kure nemama constituency kataisa St. Peter's Pumula iri kumacheto chaiko chaiko kweguta reBulawayo. Saka munhu kuti abve ikoko nemari dzake achinosvika kufamona pedyo nefire brigade haachina kuyana kure. Zvinotoda munhu akashinga. Saka izvinoona kuti zvinhu zviri kuitwa maune neZEC kutadzisa vanhu kuti varejiste kuvhota. Ende mukacherechedza vanhu vakawanda vanenge vachizorejista kuvhota ndevechidiki. Saka maonero edu ndeyekutoti ZEC iri kuda kukonesa vechidiki kurejista kuvhota.
Saka muri kuita sei kuti mukurire dambudziko iri?
Kuridziro yedu iri kuti vechidiki uyai, tinokupai transport, tinokupai motokari kuti muende munorejiste kuvhota. Maafidavit ZEC iri kuti inobatsira. Asi mukacherechedza nguva yadarika ZEC inge isiri kubatsira vanhu nemaafidavit. Saka nyangoti mazuva ari kutera kwemasondo matatu, ZEC ichaenda kumaconstituents kuti zvireruke vanhu varerutsirwe panyaya yekurejista kuvhota. Asi izvi zvichiitikwa isu tinoramba chingotsutsumwa sepati.
Ko munogotsutsumwa sei zviri izvo zvamuri kuti muri kuda vachirodza?
Hazvizvinhu zvinotifadza sekuti hatingati isusu programu ye5 years yemakore mashanu. ZEC yoti iyo inoenda kumaconstituency kwemasondo matatu. Ndo yatinoti muchirungu too little too late. Isusu fungidziro yedu yengeri yekuti dai ZEC yaenda kumaconstituency ichinogara ikoko kwatinotenga chingwa, tinotenga ufu kuchivawo neofisi yeZEC yekuti munhu wese anenge ada kurejista kuvhota anenge achidini achikwanisa kuti aregiste kuvhota. Nokuti registration kana ichitaura muchirungu inonzi a continuous process, unofanira kuregista mazuva ese. Izvi tinoona kuti ZEC yakazvita maune kuti ikonese vanhu vakawanda kuvhota.
Sei muchidaro?
Nokuti tinoziva isusu kuti ZANU PF inoda kuti tore maconstituency muno muBulawayo ichiendesa kunzvimbo dzaanoziva kuti vane rutsigiro. Saka izve hatichenesi panyaya dzakadai. Pane nyaya yedelimitation iri kuuya yekugadzirwa kwemaconstituency inouya every 10 years.
Zvii zvamuri kuona?
Tinoona kuti maconstituency anenge magwegwe ari mudambudziko rekutoshayikwa zvachose kana paakugadziriswa maconstituency matsva, sekuti vanhu vakaregista kuvhota kumagwegwe vashoma shoma stereke. Kune vanhu vanoda ndongo vanosvika 15,000 vanodikanwa e22,000. Satingangoti minimum inodikanwa peconstituency e22,000, maximum inodikanwa e27,000. Asi magwegwe inowanikwa iyo ine 15,000 vanhu, ichireva kuti basa riripo. Saka tiri kukurudzira vatsigiri vedu kuti please tora nai nguva iyoyi muregiste vamunokwanisa kuti muregiste.
Mutauriri wemdc Alliance mudondo reBulawayo waSweden Chirodza vari parunare kuBulawayo. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vatungamiri vemauto muSudan vanoti vatenderana neveruzhinji vange vachiratidzira kuti mutungamiri wehurumende ainge apidigurwa nemauto aya vaAbdalla Hamdok vadzoserwe pachigaro. Izvi zvaitwa mushure mekuratidzira kwakasimba kwanga kuchiitwa nevanhu munyika iyi uye kupindirawo kweUnited Nations neAmerica. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, gurukota rinoona nezvemukati meAmerica amai Deb Haaland vanoti mazita ose anonyomba kana kushora mamwe marudzi muAmerica achabviswa mumagwaro uye pane zvivakwa zvopiwa mazita matsva. Amai Haaland ndivo munhu wekutanga werudzi wevakatanga kugara muAmerica kana kuti maNative Americans kuva nhengo yedare remakurukota muAmerica. Iko zvino tochimboenda kuna Maigove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai, mhuri yeZimbabwe, ndinomukamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Maikove. Nhasi muchirongwa tina Mzvare Margaret Zinumwe wesangano reWALP. Tiri kuzaya nyaya yekurodzwa kwevanasikana munyika nechirongwa chinoti Early Child Marriages. Mzvare Zinumwe, ndinomukamuchirai muchirongwa, tipewo maondo renyu nezvenyaya yatinayo nhasi muchirongwa.
Isusu sesangano rinomirira kodzero dzevanhukadzi nevanasikana, tinoona nyaya dzekurodzwa kwevanasikana chiri chinhu chisingakurudziriki, nokuti isu tiri kusangano kwedu totozviona sechibharo kuroora zvamwanasikana. Tindokwanisa zvikaisisa miviri yavo haisati yanyatsa kudhevheropa. Tinoona kuti during labour pane certain development anofanira kunge wasvika kuti unyatso ukwanisa kuget through the labour process.
Kurodzwa kwevanasikana kunokanganisa sei upenyu hwavo?
In future tinotarisa vana vakawanda who could be potential leaders as an organization that grooms leaders. Tinotarisa some potential candidates for ourselves for the next generation. Tinoona kuti vana ava vamwe vari kudzvanyirwa kodzero dzavo dzekudzidza kana kodzero dzavo dzekuva mwana chaidzo chaidzo. Tinoona kuti kodzero yake yekutamba yapera. Panguva yake yaanofanira kunge achitamba kana nguva yake yaanofanira kunge achidzidza aabhizi kurera mumwe mwana. Kana tanoziva kuti matesti dzekuti mwana ari kurera mumwe mwana ari kuwanda, zvinova izvo hazvii zvinodzura potential yemwana iyeye. Panyaya yeeconomic, mwana iyeye aroorwa achiri mudiki, aroorwa ari mudiki kudaro yaikonzeresa kuti upenyu hwake hwese arambe akatarira kumari yaanopiwa nemurume wake. Hachakwanisi kuzviriritira because haanopiwa mukana wekuchuza kuti inini kandazokura ndisazovei. Pamwe mwana iyeye angane agiri 7 ende zvasinde mazokaticha kandadzidzi inika ndazokura ndazoitawo journalist. Hachakwanisi kupinda mukana yaikwanisa kutombika navamwe vana vechirume. Paunoziva nhamba yevakadzi vari kutungamirira kuramba ichidzikira because tiri kupera vachiri vadiki.
Tombobata yatinoti nechirungu age of consent. Mutemo wenyika unoti munhu anofanirwa kusvitsa makore 16 kuitira kuti aite zvepabonde. Asi kuti aroorwe anofanirwa kunge asvitsa makore 18. Mungati zvinokonzeresa kusanzwisisana here kana kuti confusion nechirungu munyaya dzekuroodzwa kwevanasikana?
yema unera ngundi nana zvikonzeresa confusion yakanyanya nyanya nokuti munhu achinzi kuno wa 18 years at then age of 20 kuenda pabonde 16 years ende makashashisa kuenda bonde pane maconsequence zvinyanya nazvo ende mashambudziko anokwanisa kuuya especially nekuenda pabonde inhumbi ende besides maybe kana mwana achinge kanhumbi anobva audzwa kuti ngaachinyororwa saka wakubva wanzwa content of sex but then autaconsent kuita responsibility noya after it
tichiri panyaya imwe chete yezvemamiriro akaita upfumi hwenyika tinoona kuti denda recovid-19 rakakanganisa upenyu hwevanhu vakati wandei munyika nemaonerenyu denda iri riri kuwedzera here patinotarisa dambudziko rekurodzwa kwevanasikana
inini sekumaonero angu ndinoona covid-19 yakawedzera pamatambudziko evanasikana zvikuri kwei takatarisa nemuyekurodzwa vachiri vadiki nokuti vakatarisisa vana vavaisikira vari kuchikoro handiti vanachari kuita angomuka otsvaira obika akuenda panze and 5 months down the line mwana uya ava nepamuviri ende munharaunda yedisisi tinoita kubereka wati mwana wavo anepamuviri vanomuendesa kune munhu akamuisa pamuviri zvinova zvine kukurudzira machild marriage also vabereki vedisisi some of them vairarama neinformal trade saka because of covid-19 vabereki vedu havachakwanisi kunotengesa sezvavaiita pakuzona mabereki vakukwanisa kutsvagira vana ku nechero nanyengida because vabva vasina chikafu vabva vasina chekubata handiti but in as much as covid-19 iri kuwedzera maproblems echild marriages hatifaniri kukangana kuti before covid-19 yavepo zvemachild marriages zvanga zviripo ende zviramba zvitoripo ende kare pabrisa zvivesi because enga itori nyaya yandasinganzwisisi isingatombozivikanwi nevanhu right now because of covid-19 vanhu vane tani yakawanda yekugara ari paindaneti vakuona zvinhu zvakawanda zvavanga vasakwanise kuona because therese most of time ndakubuda paruzhinji
aiwa takunzwai zvakanaka muzvare Margaret Zinumwe wesangano rewalp nguva ndiyo yadyanana tinotenda zvikurusa nekupinda muchirongwa chedu mure Zimbabwe tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tosangana zvakare pachirongwa chelivetalk the connection nemusi wechipiri apo tichange tichiendera mberi tichitarisa zviri kusangana nevechidiki munyika anokonekai nemufaro ndini wenyu Maigove mure Zimbabwe tosangana nemusi wechipiri babai
Tinotenda zvikuru Mike. Iko zvinotochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu.
Neru akanaka vatereri tasangana zvakare muchirongwa chedu chezvechitendero. Ngatinzwei mubvunzo wanhasi.
Ndinoitwa mukoma Chiropa. Ndiri kuno kuSouth Africa kuLimpopo. Ndandichida kunyatsonzwisisa panyaya yemwana kunzi kana achangozvarwa akanzi ashayika asati atendeuka anopinda denga. Zviri kundinetsa kuti ndinyatsonzwisisa chaizvo chaizvo. Zvozodzoka zvekare. Zvonzi takaberekwa nembereko yezvi. Saka panogona kunditi netsei kunzwisisa ndinenge ndichidawo vakuru vanokwanisa kutsondirondedzera mune zvakanaka-naka pakuberekwa nembereko yezvivi apa asi Jesu anozouya dzimwe nguva anoti regai vose vaduku vauye kwandiri nekuti hapana chavanoziva saka panonetsa kunditi ndinyatsonzwisisa Jesu akazoda vana vadoko achiti havana zvitadza havana chavanoziva asi odzoka kunzi takaberekwa nembereko yezvivi ai mungandibatsirei vatendi
kuti batsirane tsananguro tinotambira zvakare mufundisi David Simango
manheru akanaka baba Hwande nevatereri vese vestudio 7 tinotenda nomubvunzo wababa Chiropa pamusoro pevana vadiki kuti vanoenda kudenga here vana vadiki Jesu wakatsanangura kuna Mateo chapter 19 pavesi ya 13 achiti iye zvino vakauya navana vaduku kwaari kuti aise maoko pamusoro pavo avanyengeterere vadzidzi vakavarayira asi Jesu wakati kwavari regai vana vaduku musavadzivisa kuya kwandiri nokuti uchehwo kudenga ndohwavakadai akaisa maoko pamusoro pavo akabvapo
zvakaitwa naJesu izvi zvinotiratidzei mufundisi Simango
tinoona pano kuti Jesu wakagamuchira vana vadiki achibva atsanangura masoko makuru okuti varegerei vauye kwandiri vana vadiki nokuti ushe hwekudenga ndohwavakadai. Chatinoona pano ndechekuti wakaisa maoko pamusoro pavo, kwete kuti vaiva nemadhimoni kana kuti vairwara, asi kuti vaivakomborera kana kuvaropafadza. Saka muchiona mumachechi vana vadiki havabhabhatidzwi nokuti havana chavanoziva, vanoitwa inonzi dedication kana kuti kuropafadzwa.
Nemhaka yei?
Nokudawo kutiko unobhabhatidza munhu anopa sarudzo, munhu aikuziva kuti chakanaka kichakaipa. Mwana mudiki haana kudaro, asi nokuti akaberekwa munyika izere zvivi, anofanirwa kuti aropafadzwe kuti akomborerwe. Saka zvakafanana nokuti ukapinda mumba mune utsi unogunzwa kunhuwa utsi ihwohwo, kozoti mumwe munhu akazopinda mumba imomo anokuudza kuti mumba muno munonhuwa utsi, but iwo hauchahunzwi nokuti wagaramo. Saka muchiona kuti vana vadiki havasi kutadza, asi kuti vakapinda munyika ine chitadzo nechekare, naivo kubva vambunyikidzwa munyika ine chitadzo. Saka pana vaRoma chapter 5 paverse 12 pachiti ipo, saka zvivi sezvo zvakapinda munyika nomunhu mumwe, norufu rukapinda nezvivi, saizvozvo rufu rwakasvika kuvanhu vose nokuti vose vakatadza. Saka kutaura kuti kune vakatotadza nokuti vakapinda munyika yakasvikirwa nezvivi, saka hakuna wakarurama, vese vanhu vese vakatadza pamberi paMwari. Saka pachidikanwa kuti vaiswe maoko pamusoro, varopafadzwe, vakomborerwe. Ngatichimboti vanofa vakadaro vana vadiki vava, mubvunzo wavabvunza chiropa ndewekuti vangaenda here kudenga. Hongu vanoenda kudenga nokuti Jesu ndiye akataura kuti ushe hwekudenga ndehwavakadai. Saka vanoenda kudenga nokuda kuti iko Mwari haasi kuzotongera vana vadiki ava kuti makaberekerwei munyika yakaipa. Aiwa, Mwari anozoti imimi vana vadiki uyai kwandiri nokuti ushe hwekudenga ndohwenyu.
Muna Exodus 20 verse 5 Mwari anoti anorova vana nekuda kwezvivi zvamadzibaba avo. Tsanangurirai vachiropa chirevo ichi.
Mwari haangapi vana vadiki ava mhosva yakatadzwa nomunhu mumwe, Adhamu akatozotibereka tose. Mwari unoti regai vana ava vauye kwandiri nokuti ushe hwekudenga ndohwavakadai. Maonere angu panyaya iyi, Mwari haarasi vana vadiki nokuti unokompeya ushe hwekudenga nevana vadiki vasina chipomero kana chitadzo. Tatenda zvikuru baba hwande nevateriri vese veStudio 7.
Tinotenda mufundisi David Simango netsananguro yavapa vateereri. Tumirai maaudio enyu ane zvekuita nezvechitendero kuWhatsApp namba dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti ngatisangane zvakare svondo rinouya.
Tinotenda zvikuru Tanonoka Wande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Munhau dzemitambo, chikwata cheFC Platinum chakunda Dynamos 1-0 mumasemifinals emutambo wechibuku Super Cup watambirwa kunandare yeNational Sports Stadium. FC Platinum yave kutarisirwa kutamba neNgezi Platinum mumafinari emutambo uyu. KuEnglish Premier Soccer League kuBritain, Manchester United yadzinga basa murairidzi wechikwata ichi Ole Gunnar Solskjaer mushure mekunge chikwata ichi charohwa 4-1 neWatford nezuro. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Zimbabwe yopinda muzuva retatu pasina afa nechirwere cheCOVID-19. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa votarisirwa kutungamira urongwa hwekuradzwa kwegamba renyika vaSimon Kaya Moyo kumarinda eNational Heroes Acre muHarare mangwana. VMDC Alliance vochema-chema kuti mapurisa ari kuvakanganisa kuti vakurudzire vatsigiri vavo kunyoresa kuvhota musarudzo dza-2023. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokoneka ine mufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.